pano zviri kubuda sekuona kwa maita muchinyorwa chatakaita kwakaonekwa kunzi vanhu vari kurima fodya nezvimwe zvisingadyiwishi mukatarisa pasa cluster yemuzima asset inotaura nezvekuti vanhu vawane chikafu nezvakadaro kwakanzi iko tichaita kuti varimi vasanyanyofunorima donje nefodya varime chibage nezvinodyiwa gore rino zvakatotipa mubayiro yacho nokuti president pavakafamba vachipambesa nefertilizer ndaizvozvo mubayiro wacho nemikoho wacho wakabva wabuda igore rinoiti saka chikafu chatakawana gore rino chiri nani zvikuru kudarika chikafu chakaitika gore rakapera chokuti takapesa takutsvaga chibage kunana Zambia gore rino hazvina kuitika saka zvinova zvinoti tatingati zimaseti yakagona ipapo tikatarisa kuti kumaindastry hurumende yakatiwo taneta nenyaya yekuti tinochera zvicherwa zvedu zvichienda zviri zvimbisi zvakadaro zvisina kugadziriswa tinoona makambani akaita sana Implus ichioparaita nezimplus nemimosa vachimanikidzwawo zvaka kuti zvichirwa zvavo vazvigadzire zvitengeso zvava zvimwe zvino kwete kuti zvitengeso chingori chicherwa chakadaro izvozvo zviri pasi pezimaset zviri muchirongwa zviri kutoenderera mberi yatinoti muchirungu work in progress hazvisi kuti zvinhu zvinoti munoti minwe yenyu munongoiridza kudaiwo zvinhu zvobva zvaitika aiwa mafambiro anoita upfumi hwenyika haafamba achidaro
Asika veruzhinji vanoti ivo mugwaro rezim asset panga pakanzipo pachabuda mabasa asi pari zvino hapana atanyanyowana mabasa atabuda panguva iyo ino
munyaya yema 2.2 million jobs mukazvitari mabasa ese iwayo anofanira kuproduswa in 5 years but iko zvino tiri kutarisira vanhu vari kuti mabasa iwayo anofanira kuproduswa now hazvizvo mukatarisa kana programu yacho mukaenda kana kuti mumanifesto chisungo chezanu pf 2.2 million zinofanira kubuda in all those 5 years iwongu takadivida kuti gore rokutanga kunofanira kubuda akati gore rechipiri kunobuda akati gore rechitatu kunobuda akati kusekta yakati kuagriculture kunobuda zvakati kumaini kunobuda akati and so on and so forth izvozvo izvo tiri off target mbichana asi zviri kutoshanda vanhu mukatarisa marehabilitation yamaroads iri kuitika kumusha ikoko kwakaimbiroiwa vanhu hongu kuna mafektari ari kuvhara izvozvo zvinoita kuti mwoyo yedu igomere